parizvi netisu hatisi kushanda nenyaya yetsamba yakanyorwa natsavamwe, asi chatinacho chatakaona pachirira neti opinioni yakapiwa vachavamwe nevanoiti vangange varivo mabhuta vachiudzwa kuti vanogona kusava varivo voga vanova ndivo muridzii vemusangano.
Saka mutsamba iri kunzi yakanyorwa nemagweta acho ava chabangu, vari kupa zvikonzero zvei zvekuti vamwe vevasatungamiri?
Pari kubuda yekuti zvanzi makore enyu eexecutive inotungamirwa navamwe yakanga ichitungamirwa navachamisa yakaigadzwa muna Mei 2019 nguva yayo yapera, asi yobva yazotaura kuti vachavamwe vakaitwa Secretary General musi wa21 January 2022. Mukazvitarisa izvozvo munoona kuti isusu semusangano weTripleC takasangana musi wa22 January 2022 paNational Council pakanga pasina vachavanhu, ivo vachitobvumavo kuti vanga vasiri pati yeleadership. Saka ipapo pazvakaitika izvozvo zvemusi wa22 hapana pakaiswa press statement kana kuudza jekerere kuti vahunde vanova ndivo vakasarudzwa vabviswa kuita Secretary General pachiswa ST mune kuti vabviswa sei.
Asika ivo vari kuti vane rutsigiro vachabangurwe dare reparamende neMatare kuti ndiwo munyori mukuru kana kuti vakafanira kubata chigaro ichi kwete vahwende.
Paramende inoziva kuti mutungamiri weTripleC ndivaniye, uye hazvingagoni zvekuti ivo Secretary General ndiwo unodeedzera unonyora masekula ekuti takaenda kukongiri. Saka ivowo kana usina kutonyora uriwe ndiwo wakatokonewa basa, asi hatingatomboti vakakonewa basa nekuda kwekuti vahwende vachiripo ndivo Secretary General.
Ko tichitarisawo mari iri kubva kuhurumende iyi yakaiswa muhomwe mani, zviri kufamba sei, uye handizvo here zvingadai zviri kukonzerawo matambudziko amaa kusangana nawa?
Matambudziko aya inyaya yemari zvino, kuti kana ukange wati ndiri ndoga saka mayongo yamuhomwe yakozve iwewe, asi inini vaziri mukati muzvitarise kuti zvakaitwa nevakashandira musangano wose nezvatina zveiko zvino kuti tine maMP nemakanzeran mari youya yoenda muhomwe memunhu mumwe chete. Mari inobva kuhurumende haiendi muhomwe memunhu, inofanwa kuenda muhomwe yebato. Kana isingashandiswi nebato zvakuya kuzvachototi money laundering yokunonzi kuba neanenge akupa mari anenge atoita nonzi money laundering, nekuti uri kupa munhu uchingomupa mari kuti idyiwe.